I, Halima Musanti, swear that I will faithfully, fully, impartially, and to the best of my ability, discharge, trust, and perform the duties devolving upon me by virtue of my appointment as the chairperson to the Commission of Inquiry to inquire into the post-election violence that took place on the first day of August.
Avo ndisachigaro wekomisheni vaHalima Mushante vaimbo vemutungamiri weSouth Africa vachitora mhiko yekutanga basa nhasi. Komisheni iyi ine nhengo ina kubva kunze kwenyika nenhatu dzemuno. Nhengo idzi ndedzinoti vaRodin Dixon vekuBritain, vaEmeka Nyauko vaimbo vemunyori wesangano reCommonwealth vachibva kuNigeria, nevaimbo vemukuru wemauto ekuTanzania vaDavis Mwamunyange. Varayiridzi vepaUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Moma Duku na Charity Manyeruke pamwe neGweta Maivimba Inyemba ndidzo nhengo dzekomisheni iyi dzemuno munyika. Mushure mekugadzwa, nhengo idzi dzabva dzapinda mumusangano paState House Bekare nemunyori webazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza, uye pataenda pamhepo vange vasati vapedza musangano wavo kuti tivabvunze kuti vachafambisa ngoro yavo sei. Vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa mumhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, apo vanhu vairatidzira kusafara nezvainge zvabuda musarudzo. Asi uwandu hwevanhu vafa mushure mokupfurwa nemasoja hunonzi hwasvika pavanhu 10 sezvo vamwe vacho vakafa vachienda kuchipatara. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vagadzawo vaOwen Ncube segurukota rinoona nezvevasori zvinoreva kuti dare ravo remakurukota rave nenhengo 21. Munyori mumahofisi emutungamiri wenyika nedare remakurukota vaMishek Svanda vazivisawo kuti mutungamiri wenyika vachagadza gurukota reHarare munguva pfupi iri kutevera.
Honorable Owen has been appointed Minister of State for National Security in the office of the President from today.
Vamunangagwa vaitawo musangano nemumiriri weBritain ari kusiya basa amai Katrina Lang, uye pataenda pamhepo musangano uyu wange uchiri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.